This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi. Uri musi wemugovera gunyana 5 2015. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanotengesa mumigwagwa vanoti vari kuramba vakaomerwa neupenyu. Varimi vokurudzirwa kurima zvirimwa zvisingadi mvura yakawanda, sezvo mvura mwaka uno iri kutarisirwa kuti ichange iri shoma.
Tatachingotarisira mavari chete ndechekuti tiri kutamba pahome, asi tisaende tine pfungwa dzekuti kana tichitamba pahome zvinoita zvega.
Zimbabwe yotamba neGuinea mangwana mumutambo we-2017 Africa Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reZimbabwe Informal Sectors Organizations kana kuti ZISO vapromise mukwananzi vanoti zvinhu zvichiri zvakaomera vanhu vanotengesa zvinhu mugwagwa zvichitevera nyaya yekanzu nehurumende yekuvabvisa mugwagwa. Vamukwananzi vanoti makanzuro akawanda ari kutadzawo kuvakira vanhu ava nzvimbo dzekutengesera dzavakavimbisa. Tabvunza vamukwananzi kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino.
Vanhu vari kutambura zvikuru, vamwe variko vari kuramba vachiuya muguta vachidzoka vachitengesa. Semazuvira munoita vamwe vanhu vakawanda vadzingwa mabasa mumwedzi yapfuura iyi mushure mekunge paiswa mutemo wekuti munhu anogona kungodzingwa opiwa manotisi ye3 months. Saka vanhu vese ivavo havana chimwe chavanogona kuita kunze kwekuti vauye mumugwagwa vajoinewo kutengesa madomasi nehembe nezvimwe zvakadaro.
Ko, muri kutauriranawo here nemakanzuru akasiyana-siyana kuti munge muchigadzirisa nyaya?
Tiri kutaura nawo makanzuru kunyanya muno muHarare kuti tionekwa kuti zvingaitwa sei kuti zvinhu izvi zvigadzirike. Asi kuziva kwatiri kunzwa ndekwekuti hurumende haisi kuda kuti vanhu varambe vari mumuroti, saka iri kudzvanya kanzuru kuti imeke sure kuti vanhu vavo vabuditswa mumugwagwa vadzokera kuzimba.
Pane misika mitsva here iri kuvakwa mumaguta?
Misika iripo yakavakwa asi haisi kukwana nhamba dzatambotaura dziyadziya. Misika yatinayo haikwani vanhu 170,000 vakaukwa, uye mimwe misika yacho kwairi kwacho hakuna vanotenga. Ndava iri kure nokunokwirirwa makombe nemhomho dzevanhu vemuZimbabwe. Mavhendi anenge akatsvagira kuti atengesere mhomho dzinenge dzakakudzika dzichienda kumarocation dzokura dzichiendawo kamadomasi nezvakasiyana-siyana dzichienda kudzika.
Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reZimbabwe Informal Sectors Organizations vapromise mukwananzi vari parunare muHarare. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze rinoti mwaka uno Zimbabwe iri kutarisirwa kuwana mvura shoma. Izvi zviri kutarisirawo kukanganisa zvikuru gohwo remwaka unotevera. Kuti tinzwe kuti varimi vangaite sei nedambudziko iri, tabata mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria.
Chekutanga chatofanira kunzwisa ndechekuti makore ano ose mvura haisisiri kunaya semanayira yaiita kare. And kana ikanaya inenge ichinaya pamwe inouya yakawandisa panguva imwe chete yokasika kuenda. Saka izvozvo zvinezvi vakureva kuti mwaka iwoyo unenge watokanganisika. So nezvazobuda izvi zvekuti gore rino iri rinee tiri kutarisana futi nenyaya inenge yakada kufanana naiyoyo, kukurudzira kuripo kwakanyaisa rekokuti vadzvare mbeu dziya dzatinoti mashort season variety dzinoibva nekukasika, then also kuti vabate nguva vanongotangawo kunaya mvura paya vanhu vonge vakagadzirira vati vane seed yavo nemafertilizers votodyara ipapo, ndo kuti tigone kuwana savi chatingati tingabuda nacho ipapo. But kusiri kuita izvozvo then kutongoreva kuti yatoruma zvezvara.
Nde dzipi dzimwe mbeu dzamungati vangadyara apa?
Ma small grains anokwanisa kuita zvakanaka mvura kana isina hai kunyaya kuwanda. Akasiri kutsva samabhagu sama small grains akaita sana mapfunde zviyo nemhunga izvozvo ndozvo zvatingakurudzira kuti vanhu vaite.
Mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Chiyo.
My Isabel.
Yeah, bro.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira basi ndafadza vari basi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman, aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makaterera Studio 7.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Dzino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Nina Nhlalo avo vanga vari muno muAmerica mavanga vari kuita zvidzidzo zvepamusoro vachidzidza ivo kubika. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Nina Nhlalo. Titsanangurireo kuti zvii zvamanga mafambira iko kuno kuAmerica.
KuAmerica ndandauya kuzoita an internship. Ndakaenda kuchikoro kuSouth Africa ndikaita a degree in chefing, so basically ndakaita zvokubika. Pakupedza chidzidzo changu ndakawana internship kuti ndiuye kuAmerica. Ndichisvika kuno vakandiisa kuColorado Springs, Colorado. Ikoko ndiko kwandakaita 12 months of my internship.
Pane zvitsva here zvamungati makadzidza panguva iyo manga muri imo muno muAmerica?
International experience. Vanhu vanoda kuziva kuti paunopedza chikoro, iwewe uri munhu ari passionate about zvauri kuita. Vanhu vanoda kuona kuti why invest in your own future, why invest muzvinhu zvaunobelieve. So in pakupedza chikoro, I had my own plan. Kuti ndopedza chikoro, South Africa ndiko ndinogara, Zimbabwe ndiko ndinobva. Nyaya yekubika yagara iri pamoyo wangu since ndiri mwana diki diki. Ndichibika namai vangu, ndichibika nana mai nini, tichingobika as muri. But pakukura kwangu ndichibva kuZimbabwe ndichienda kuchikoro kuSouth Africa, exposure ndakaonawo kuti zvikoro zvekunobika zviriko but zvaidhura. So vabereki vangu vakafunga kuti, you know, isusu as vabereki tinoona kuti ukaenda kuchikoro onofundawo madegree anokupinza basa right away, ari ane mashurity kuti paunotopedza chikoro unowanda basa. Ndizvatingatokuitira. Vakanditumidza kuUniversity of Pretoria, ndikafunda ndikawana degree yemarketing. But moyo wangu wairamba uchiti kubika, 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 ndiko unofanha kutoperera, ndiyo iyo career yatofanha kutotevera. Pakuita izvozvo ndikanotsvaga mabesari, ndikatsvaga maloni, zvese zviripo, moyo wako chete. Kutevera moyo wako, kuterera, uchitevera moyo wako.
Zvii zvamuchatakurawo muchinopakurira vamwe kwamuri kudzokera kumusha?
Experience yandawana kuAmerica, pakupinda munyika ino, kuona maitiro anoita vanhu, respect yechikafu in terms of what chikafu can do for a family, for your health, pakurarama. I'm struggling ikozvino kufunga kuti ndotanga papi, because experience and I wanna is unmeasurable.
Tinoona vazhinji vanoti ivo zvaunodya ndo zvinozoratidza kuti miri wako wakavakika zvakanaka here kana kuti kwete. Imi munozviona seizvi?
Zvaunongoisa muviri wako ndizvinotobuda. Kana uchidya zvinhu zvakangozara mafuta, salt, ipapo history yezvirwere mumuri yenyu, muchiziva kuti mune ma high blood pressure, mune ma cholesterol. Kana usingamoneti zvaruisa muromo wako, zvaruisa muviri mako, it shows. Vanhu vanoita obesity, idzodzo sugar, ma heart problems, zvinhu zvakawanda. It's just vanhu vano ignore the fact that kudya kuri very, very, very important. ndakadzidza kubikira vanhu toti vanhu vane lactose intolerance vanhu vasingagoni kutora zvinhu zvine mukaka vana cheese but pakudzidza kwangu ndakadzidza ma substitute chikafu chacho it won't take away from the flavor but instead tizve zvangoti tichage zvinhu zvino enhance the flavor yacho ipapo zvichigutsa zvichinaka and all around healthy.
Pamunenge muri kuita basa iri muri kuwana muchiremekedzwa here semudzimai wechidiki?
Kutoremekedzwa ndizvo ndinoto expecta because vanhu vemuindustry vachonatoti iyo industry yedu ndisu takaitangisa imi muchitopinda kubika naturally. I'm sure even kumusha kuZimbabwe wherever in Africa kubika ibasa remukadzi mumba. Saka kuti vanhu vabereki vachiunderstand kuti mwana anofunda kubika inda asingangotengi mamagazino overenga marecipe ongopractisa kumba but zvakasiyana culinary industry it's very big and iri kutotsvaga vanhu vani passionate about it.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndinofara kuti ndandiri pachirongwa chenyu and kwanisa kutaurawo zvazviri pamwoyo wangu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezveukama pakati pevashandi vekambani yeGreen Fuel iri kugadzira mafuta edzimotokari kuchisumbanje nevagari vemunharaunda yechisumbanje uwo tinonzwa kuti unenge wasvika kwamvura yacheka makumbo. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano re-Platform for Youth Development vaClarice Maduku. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMaduku.
Tinofara tese makadii.
VaMaduku, tinonzwa kuti ukama pakati pevashandi vekambani yeGreen Fuel zvikuru vanochengetedza nzvimbo iyi nevagari unenge usina kumira zvakanaka. Titsanangurirei kuti chii chiri kutora nzvimbo?
Zvamuri kutaura ichokwadi, magadhi eGreen Fuel vatati neusiku kuma-10, 11 vakarova vanhu vazhinji vekunyamukwakwa vachivapomera mhaka yekuti vaba nzimbe. Asi tichitarisawo muchagudza tiri kuona hatisi kuona sekuti nyaya iyi ndeyechokwadi nekuti marovera vakaita vagari vanosanganisa musharuka unonziva Lucas Moyana anotirwadza nekuti vakatosvika pakukuvakuvadza asi iri nyaya yekungoti nzimbe. Handifungi kuti ndozvatatarisira kuti kana paine nyaya yekuti nzimbe dzapiwa ndozvavangaita. Vanofanira kuti semapurisa semagadzi vachagurudze kuona kuti ndiani akaita pane kutanga varova vanhu senzira yekutsvaga munhu anonzi akaba nzimbe.
Sei mapurisa ekambani aya akasarudza kurova vanhu ava panzvimbo yekuti vanga vachivasunga?
Sekuziva kwamunongoita pagara paine gakava rakanyanya rekuti minda dzeGreen Fuel dziri kurima nzimbe dziri padhuzedhuze nemisha yevanhu uye vanhu vazhinji vekuchinyamukwakwa kwanga kuchirohwa vanhu dzichiri minda dzevari kutiwo minda dzavo dzavagara vachirima. Saka ndinoona sekuti kurova kukaita magadha achirova vanhu ingoi nzira yekuti sezvo nguva yekunorima yaunokwana ndeiya yekuda kungoramba vachidzira kuti vanhu vagare vane kakutya kekuti ticharohwa. Saka vacharambi vachifamba padhuze neminda kana kuti varambi vachitaura nenyaya dzekuti minda dzavo.
Matimi pane vakarohwa vakakuvara vakakwanisa here kunge vachienda kunorapwa kuzvipatara vachiwana tsamba dzekuti vanokwanisawo kuzoendesa tsamba idzodzo kumapurisa dzekukuvara kwavo?
Ndo chokwadi chiripo. Vakarohwa musa 28 vakandomhangara kumapurisa kuchisumbanje. Mapurisa akati sezvo muri kuti makarohwa imini chiendai kumadokta. Saka vakazoenda pachipatara chepachi St Peter's Mission Hospital chiri padhuzedhuze nepachisumbanje police station vakawana matamba ekuti vaone dokta. Saka ndatora matamba abva kuna dokta andoda kunyanya vaLucas Moya ndovakakwara vakarohwa nzeve vairohwa nemachamboko aya nekusunga neputi kumusana zvaiitwa nguva yehondo zvenguva yana Smith zviya. Saka vakakwara nzeve uye munhu ane chirwere cheshuga shuga yavo yakwira zvakanyanya ndo umwe wevanhu vakanyatso kukwara.
Matanho ape amuchatora imi sesangano pamwe nevagari vaMaduku?
Tagara tichiita zvakawanda isusu tinyangoti paadvocacy taiedza kuti tiumbiridze ukama. Saka tiri kuona sekuti vamwe mapurisa ava vari kungozviita nepfungwa dzavo tatenga tia unprofessionalism. Saka wachata kuitanezi kutika gara. Yanga tichori ne mapunta anganga aka identify wane maa community zede kushinya mkoko na kushu mbanjila gara wa shishungu za la gari. Ndo wa tivi kuwezera. Kani wakaro wapani wakato pata uzikana ne masita. Takatisha wa endesa wa pambeze tare. Takatisha kuona kuri kili hili zaguti. Kana kaya ni makomplains anenga ayo ni magari. Anifana kutuorwa. Kima complaints ayamiri muna anenga arowa. Iya asina mwosa yao nekwa. Nekwa na kutuweza ano mashandira anifana kuita. Asa wafani kini uroga munu. Asina mwosa sindira ya kutuwa guruda mwosa.
Asi makambo zao ere kuita na urirano. Ne wakuruwe kambani ye Green Fuel. Muchiona uti nyaya inga gazi risikuwa sei.
Kizangeti chata kunyatofara ndosa kwa mwona tindiku ushunguru zika. Goreneri chitanga mwona febro. Mwona febro. Mwona febro. Takato tu ima member in charge. Mwona varipa chisumbange police station. Takato chana wa meeting. Mchanga na wangawa ni mapulisa ni wagari. Wesu ya mchisumbange ni chinyangu kwa kwa. Kika nyasa kubudu ni mapachina kutu ingatisha mbitese. Wakati tunye rila kamba ya kuna zedi. Wano tiyo wano tawutisha mbili na rosha. Kama ya kaseso. Ili nyaya. Ya kutari ya mendiri nyari ukabiniti. Na chikoto wakana mwine za mwine maa kututumwa pinyo reza mame chuti uza. Taka jwakai tika yuzumisi shalo. Nyo kutu wakuti zisura kumashuwe kutu. Jangata kuona kutu nyaya jiku jaa kufambila mbeni. Kutu nyaya nyingi zinye kumese pa ukama uvu. Nyo kutu upanga panka ita kakufungi birana. Kutu wa gari wa hindi wa chuhono wa mapurita. Kutu wa rufesa ni kambani. Mekuku mapurita hindi wa hindi wa gari wa kwa gerera. Taka zuta taka budina pasina tika taurirana. Papa kuradiza kuti ukama hwedu hwakufambira mberi.
Aiwa vateereri tashika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vamadhuku nekuwa na nguo yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Hatinakutenda vateereri zvikuti aiwa muchanetseka zvinhu tiri kuona kuti ukama hwevagari uchisumba nechinyamukakwa negreenfield tiri kuedza kuti hugadzirike zvakanaka.
Manga makateerera kune mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Madhuku muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Studio 7 yakundikana kubatawo vekambani yeGreen Fuel kuti tinzwe kudivi ravo panyaya iyi. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai mwaka Blessing Zulu.
Nao dzemitambo, Zimbabwe iri kutamba neGuinea mangwana kuRuvaro Stadium mutambo wakakosha zvikuru we2017 African Nations Cup. Muguzeya nezvemutambo uyu tabata murairidzi wechikwata ichi vaKalisto Pasua.
Chatakishingo tarisira mavari kuti ndechekuti tikutamba pahome asi tisaende tine fungwa dzekuti kana tichitamba pahome zvinoita zvega. Tinofanira kuti titofaita kuti tinge tichiwana mapoints acho pahome.
Saka pane vakauya vese hapana kana akakuwara vamuri kutyira kuti anogona kusatamba nemusvesvondo.
Vese varipo hapana ane problem.
Ko gadziriro mukati yakafamba zvakanaka here rwendo runo?
Gadziriro yerwendo runo vakauya vakomana asi tatrena navo 2 days chete. Taida zvikuru kuti tive tinotrena kana mazuva matatu navo asi nedambudziko rekuti izvozvi munoziva kuti isesi time kuti tisangane navo vese vari pamwe chete naivo zvekare havasati vakawanda vamwe vacho havasati vatamba vese asi zvisinei zvinenge zviri nani pakuti tavawanawo 2 days dzacho zvasiyana nerimwe game ratakatamba mumashure remalawi.
VaKalisto Pasua ndiwo murayiridzi wechikwata cheZimbabwe Warriors vanga vari parunare muHarare.
Ndini Thomas Mapumo muimbi wokuZimbabwe makateerera kuStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa vanoti vari kuramba vakaomerwa neupenyu. Varimi vokurudzirwa kurima zvirimwa zvisingadi mvura yakawanda sezvo mvura mwaka uno iri kutarisirwa kuti ichange iri shoma. Zimbabwe yotamba neGuinea mangwana mumutambo we2017 African Nations Cup. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube.